vakarurama ngavarege kutevera nzira dzevasakarurama kuti varege kuzotongwa. Vakarurama ngavarege kutevera nzira dzevasakarurama kuti varege kuzotongwa. Muteereri, muchirongwa chakapfuura ndakachipedzisa ndichisimbisisa nyaya yekururama. Ndichisimbisisa nyaya yekuti hazvina basa kuti uri kupi. Hazvina basa kuti ndiani ari kukuona kana kuti ndiani asiri kukuona. Mwari vanokuona uye vachatonga. Ndakapedzisa chirongwa ini ndichitaura pamusoro perwiyo rwunoimbwa rwuchiti ungavanze zvivi kuti nyika isazvione, asi haungazvivanziri Ishe. Muteereri, pamusoro pokutya vanhu, pamusoro pekutya vanokuona, itya Mwari. Nekuti ukasatya Mwari hazvina zvazvinokubatsira. Tinogona kufara newe, tinogona kukuremekedza. Tinogona kukupa chinzvimbo, tinogona kukukudza chaizvo, tinogona kutokutiya mai mutsvene kana kuti baba mutsvene, asi Mwari vachingozotonga havo. Nekuti Mwari ndivo vanoziva zvaunoita uri wega. Mwari ndivo vanoziva zvaunofunga. Hanzi nomwe muimbi, munhu haana kunaka, munhu akanaka akarara chete. Ndobva azoti aiwa, kunyanga akarara anorota. ndozvakaita munhu izvozvo. Munhu anenge achingoronga mundangariro dzake, dzimwe nguva achironga zvisina kunaka, dzimwe nguva achironga zvinoparadza, dzimwe nguva achironga zvisingavaki, dzimwe nguva achironga zvisingaumbi, asi achingoronga zvinoparadza. Asiwo dzimwe nguva munhu anofunga zvakanaka, achironga zvakanaka, achiita zvakanaka. Asi ndiri kungoda kusimbisa kuti kutonga kwaMwari muupenyu hwedu kuchabva bedzi pakuti tiri kurarama upenyu hwakarurama here kana kuti hatisi kurarama upenyu hwakarurama. Dai Mwari vakakubatsira, dai Mwari vakandibatsira, dai vakabatsira tese kuti tikwanise kurarama upenyu hwakarurama. Pese paunenge uri, rarama upenyu hwakarurama. Kumbira Mwari kuti vakubatsire urarame upenyu hwakarurama. Haisi nyaya yekuti zvinorwadza. Zvanzi nomwe munyori mubhaibheri, zvikanzi hatisati tadzivirira chivi kusvika pakubuda ropa. Hamene kuti ndiani ati ambogara akatarisa muedzo kusvikira ropa raakubuda achingodzivirira bedzi. Varume, wapindwa zvino neruchiva, waakutarisa mwana uya anoita kunge ngirozi yakarasika. Womutarisa kusvikira waakurwadziwa zvekuti ropa rinotobuda. Ndo zvakataurwa kunzi hazvisati zvamboitika izvozvo. Kana zvichinzi hazvisati zvamboitika izvozvo, unoziva kuti zvinenge zvichirevei. Zvinenge zvichireva kuti dzivirira chivi nemuedzo, kunda chivi nemuedzo kusvikira pakubuda ropa. Ndo zvinoreva ndima iyoyo. Kana Bhaibheri richiti hausati wambodzivirira chivi kana kurwisana nechivi kusvikira ropa rabuda, zviri kureva izvo kuti dzivirira chivi kunyange zvichisvika pakubudisa ropa. Zvino handizivi kuti vangani vedu vanorengererwa naMwari kusvikira tasvika pekuti ropa ribude. Vazhinji vedu hatimbosvika ipapo. Chivi chinongouyawo. Dzimwe nguva vamwe vanotoda kungorohwa nemunhenga wehuku watowira pasi. Kamunhenga kemuedzo kungosvika. Ndinomboshatirwa dzimwe nguva kana ndichitaura nevamwe vanhu vachindiudza kuti ngana uyauya akanditi saka inini kana uchechi kwacho handichada kuenda, akazondidai akazondidai handichatomboda zvekunamata kwacho. Haunyari here? Une chokwadi kuti ungatsarudze kutora upenyu hwako huise mugehena nekuda kwemumwe munhu ane muromo usina kupingudzwa? Une chokwadi kuti unoda kurasa ukama hwako naMwari nekuda kwemunhu asinganzwisisi, nekuda kwemunhu wenyama iri kuora? Unozviziva muteereri kuti zuva rimwe nerimwe ratinofamba tinenge tichiora. Chatinoti kuchembera kudiko? Kuchembera kuora ndokuratidza kuti nyama yakudzokera kwayakabva. Ndosaka vanotaura vachiti kana munhu wakwegura zvaya unenge wakuita zvakare mucheche. Nokuti paucheche ndopaya paunenge uchibva kwauri kubvaka, pakuchembera wakudzokera paucheche. Ndokwatiri kuenda tese, hapana anogona kuzvinzvenga, hapana anogona kuzviramba. Zvino zvinotaurwawo zvazvo nomunhu ari kuzviorerawo zvake, nyama iri kuzvipararirawo zvayo. Ndo zvaungada iwe kuti zvikubvise pamberi pamwari. Ndo zvaungada iwe kuti zvikubudise muchechi. Ndo zvaungada iwe kuti zvikukanganise zvekuti waakutorasa gwara. Ndiri kuti ini dai Mwari vakakubatsira ukararama mukururama. Muteereri, kana uri munhu anonzi uya akarurama, zvinokosha kuti usatevere nzira dzevasina kururama. Ndinofarira chimwe chimbo chinoimbwa chokuti vakarurama vanogara mumaoko aMwari. Hanzi hamune nhamo inovabata, vanogara murugare. Zvino haudiwe here rugare irworwo? Haudiwe here upenyu hwekururama? Haudiwe here upenyu hwaunovimbiswa kuti ukange wapinda mahuri, wapinda murugare? Hanzi akaropafadzwa munhu asingafambi panzira yevatadzi, asingamiri panorangana vakaipa. Hanzi munhu anofungisisa mirayiro yake masikati neusiku. Wakarurama anogara mumaoko aMwari. Hamune nhamo inomubata, anogara murugare. Ndozvandiri kuda kuedza kusimbisa kwauri muteereri, kuti dai Mwari vakubatsira, wakwanisa kugara murugare, wakwanisa kugara mumaoko aMwari, wakwanisa kugara mugwara raMwari, wakwanisa kugara mukururama. Nekuti kutongwa kwako kuchabva panyaya yekururama. Mwari havasi kuzoti mandevere mirayo uku kana kuti mashona mirayo uku. Aiwa, kana tasvika kwaari tinenge takafanana mushona nemundevere, murungu nemuchaina nemujapani nemuchii, tinenge takafanana pamberi paMwari tichigweda gweda maino edu ipapapo takamirira kutongwa. Mwari pavanenge vakutarisa kumashure kwedu, vanenge vachitarisa kuti takafamba panyaya dzekururama idzi sei. Taive vanhu verudzii panyaya dzekururama? Tairarama semombe dzemashanga here, kana kuti tairarama sevanhu vanotya Mwari? Ndo zvichashandiswa naMwari pakutonga. Havasi kuzoshandisa nyaya yekuti une mari yakawanda, kana kuti une murume akanaka, kana kuti une mukadzi wekuti ukamuona unofungidzira kuti zvichida, kana akagiza zvake mvura yaanenge asiya ndingabikise putugadzike. Unogona kunge uinaye zvake mukadzi akadaro, asi unotongwa chete. Unogona kunge uine simba rekuti ukati kune munhu mukuru sei, svetuka anobvunza kuti kusvika papi. Asi kana zuva rekutongwa rakwana, tinenge takamira tese vatongi vaya vanonzi vana kapura chavo, vana chidimuro, tinenge takangomirawo hapo tichitongwa tiri ipapo, Mwari vachitarisa nyaya yekuti wanga wakarurama here kana kuti wanga usina, wanga wakarurama here kana kuti wanga usina, wanga wakarurama enda kurugare, wanga usina enda kukutongwa, wanga wakarurama enda kurugare, wanga usina enda kunotsva, wanga wakarurama enda hanzi kumafidlongo. Kuya kunotaurwa muna zvakazarurwa chitsauko 21, kwatinenge tonobatanidzwa naye, kwatinenge tiri pamwe chete naMwari, achiva Mwari wedu tichiva vanhu vake. Hanzi nezuva iro kunenge kusina kurwara kana kuchema, nokuti achapisika misodzi yedu. Muteereri, chidzidzo chanhasi chinopedzisa chitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Ndinotenda kuti unoyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura ndakambotaura pamusoro pekuti kuna vamwe vanhu vanorarama upenyu hwemhuka. Ndakataura kuti upenyu hwavo vanongorarama chete upenyu hunongoratidza pachena kuti munhu anenge akangomirira chete kuparadzwa. Mudikani, ndinoda kuti urangarire chinhu ichi chekuti icho kana munhu asingadi kutendeuka chaanenge angomirira kutongwa. Mwari havanyare munhu uye havana chavanotya pamunhu. Munhu kana achinge atadza chaamirira kutongwa chete, anenge asingade kutongwa ngaatendeuke chete. Ichocho ndicho chimwe chezvinhu chainge chiripo muchidzidzo chakapfuura. Zvino nhasi ndinoda kuti tipedzise chitsauko chechipiri chechidzidzo chanhasi. Ndinoda kuti ndisati ndapedza nguva ndibva ndangopinda mukuverenga chikamu chanhasi uno. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vakarurama ngavarege kutevera nzira dzevasakarurama kuti varege kuzotongwa. Vakarurama ngavarege kutevera nzira dzevakasarurama kuti varege kuzotongwa. Asi ndoda kudzokera zvakare muchikamu chino ndimbotarisa zvakare dzidziso huru yatikasangana nayo muchitsauko ichochi iri pamusoro pevadzidzisi venhema. Vadzidzisi venhema. Pandima 13 muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2. Pandima 13, shoko roupenyu rinoti, vachiitirwa zvisakarurama uri mubayiro wokusarurama kwavo, vanhu vanoti kutamba masikati ndizvo zvinofadza, ivo makwapa namavara vanofara nokunyengera kwavo kana vachidya neni. Pandima 13 nendima 14 mutsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko chechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2. Pandima 13 nendima 14 tinooneswa kudzidziswa kwedzidziso dzenhema uye nokuparadzwa kwemwoyo womunhu. Ufunge dzidziso yenhema kana ichinge yapinda mumunhu, chinoitika ndechekuti icho mwoyo womunhu ndiwo unoparara. Zvino kana mwoyo womunhu uchinge waparadzwa, munhu haachine upenyu pamweya. Kuna vamwe vanhu vazhinji vanongorarama havo panyama, asi mumwoyo chaimo runenge ruri rufu chairwo. Dzidziso dzenhema handi chinhu chingada kusekererwa muchechi. Kana munhu angotadza chete kufamba nedzidziso dzenhema muchechi, chaanenge achingotsvaka chete kuparadza. Muchechi mune mhondi dzinongoshanda chinyararire dzichiuraya mweya yavanhu. Ndinoda kuti ndirambe ndichingoyeuchidzana newe hama yangu kuti tirambe tichinzvera mweya yose inoshumira muchechi. Ichocho handi chivi, asi kuti Mwari wokudenga vanotitendera chaizvo kuti tiite saizvozvo. Kana munhu achinga angofunga zvakaipa chete, atoitawo zvakaipa. Hamenoti wanga uchizviziva here kuti kana munhu achiita zvakaipa, izvozvo ndizvo zvinenge zviri mumwoyo make? Ina handitenda hangu kuti ichokwadi kuti munhu angatiye ndangoita hangu, asi handizvo zvanga zviri mupfungwa dzangu. Kazhinji chinoitwa nemunhu ndicho chinenge chiri mupfungwa dzake. Munhu mumwe nomumwe ane kufunga kwakaora, anoitawo zvakaora zvinoonekwa. Huya hwatinoti uori, apo munhu anenge aita uori, hunenge hwatangira mupfungwa nomumwoyo wemunhu. Hunotozobvamo huchionekwa zvino mumabasa anoonekwa. Mumwe munhu anogona kungotiye, aiwa, uhu ndihwo upenyu hwangu ndega, hapana munhu angaziva zvandingafunga. Asi dzimwe nguva zvaanenge achifunga zvacho zvinozongobuda zvega pachena mumabasa okunze. Pandima 14 muchitsauko chechipiri chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 2 pandima 14. Shoko reupenyu rinoti iro, vana meso azere noupombwe asingaregi kutadza, vanonyengera vanhu vasine simba, vane mwoyo wakadzidziswa kuchiva, ivo vana vokutukwa. Mudikane, aya ndiwo mamwe mashoko amupostori Petro ane uturu kwazvo aanotaura pano. Pauro anotaura pamusoro pevadzidzisi venhema. vane mhosva kwazvo pamusoro pezvinhu izvi zvakaipa zvavanoita, uye ndinoda kuti urege kuzvinyengedza hako nokufunga kuti zvichida Mwari haanga vatongi. Ndagara ndataura pachena kuti Mwari vanotonga vose vanoita zvakaipa. Ichocho ndicho chokwadi chagara chiripo. Mwari havana kubvira vamboda kuti vanhu vavatadzire, asi kuti vanoda ukama hwakanaka pakati pavo nemunhu wavo, uye kuti munhu ararame upenyu hwakachena, upenyu husina chahungapomerwa. Pandima 15 muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yechipiri, tsamba yaapostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 15, shoko roupenyu rinoti: vakasiya nzira yakarurama vakatsauka vakateera nzira yaBharami mwanakomana waBheori, wakada mubayiro wokusarurama. Bharami uyu anotaurwa kanokwana katatu mumabhuku okupedzisira eTestamende itsva. Mutsamba yaapostori Petro yechipiri anotaurwa nezvake apo panotaurwa nzira yaBharami. Patichapinda mubhuku raJudha tichamunzwa achitaurwazve neimwe nzira, uye anotaurwazve mubhuku razvakazarurwa. Uye ndinotenda kuti uchafanoverenga mabhuku iwaya. Kana wakamboverenga, ndinotenda kuti unoyeuka kuti anotaurwa mune zvipi chaizvo. Bhuku rimwe nerimwe pane iwaya rinotaura zvakasiyana nerimwe pamusoro pake. Zvino iyo nzira yaBharami yacho chii chaicho, kana kuti yakanga iri yei? Petro anotaura kuti ainge achizviziva kuti haifanirwa kunge achienda kundoprofita pamusoro paIsraeri, asi iye akaenda akandoita saizvozvo. Chikamu chikuru pakudaro ndechekuti icho ainge achida chaizvo mubayiro waainge achizopuwa. Ufunge, mumwe munhu anogona kusarudza kusateerera Mwari nokuda kwezvipo zvaanenge avimbiswa nevanhu. Munhu anosarudza hake kunyara vanhu pane kutya Mwari. Ufunge, une nhamo muupenyu hwako kana uchitya vanhu kupfuura Mwari. Zvino nzira yaBharami ndiyo nzira yokunyengera, kuchiva nokuda kwomubayiro wezvinamato. Kana wada zvekunamataka, chibva wangonamata, urege kusanganisa Mwari nepfuma kana nezvinamato. Kana ukangosanganisa chete zvinhu izvozvi, chibva wangoziva kuti wapinza upenyu hwako pamatambudziko. Uye Mwari havangaregi kukutonga. Mwari nepfuma kana nezvinamato hazvisanganiswe. Pandima 16 muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yechipiri, tsamba yaapostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 16, shoko roupenyu rinoti: asi wakarayirwa pamusoro pokudarika kwake, nokuti mbongoro isingagone kutaura yakataura nenzwi romunhu ikadzivisa kupenga kwomuprofita. Petro anotaura kuti Bharami uyu ainge achipenga nokuda kwokuti akangoenda chete, mbongoro yaakanga akatasva yakasvika pakutaura. Ndinotenda kuti dai ari munhu aigona kushandisa musoro wake nenguva iyoyo, angadai akaita saizvozvo. Kare kareko zvainge zvichitendwa kuti akanga ari mashura kuti mbongoro itauri. Aive mashura chaiwo chaiwo. Uye ichokwadi chiri pachena chena chaipo, nokuti hakuna mhuka yakasikwa naMwari pasi pedenga inotaura. Asi mazuva ano vanhu vanotenda zvekuti mashura akadai kana akaitika anenge ari mashura. Kana iyo mbongoro ikanyararazve anenge ari mashura. Ndinotenda kuti inenge ichitarisirwa kunge ichichemawo pano nepapo. Mbongoro iyi yakataura kuna Bharami ichimudzivisa pachinhu chaainge achida kuita. Ufunge chimwe chinhu chinenge chisina kuipa mumeso edu kuti munhu achiita, asi nokuda kwokuti Mwari vanenge vati chirege kuitwa, chinobva chava chivi nokuda kwekusateerera. Kusateerera Mwari chivi. Zvakaitwa naBharami ndo mamwe mararamiro ari pachena chena chaiwo ekuti mudzidzisi wenhema anogona kuonekwa nawo, uye Mwari vachizongotonga saizvozvo. Pandima 17 mutsamba yechipiri mubhuku raapostori Petro rechipiri, tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 2 pandima 17. Shoko ropenyu rinoti ivava matsime asina mvura mhute inodzingwa nemhepo ivo vakachengeterwa kusviba kwerima. Kazhinji muupenyu unoona mamiriro ekunze achiratidzika zvaanenge ari, asi nenguva duku unozongoona paane shanduko. Tinofunga mwoyo yedu tichiti isu tichava nemvura, asi hatina kunge tiine mvura. Kunze kwakaoma sei. Ufunge vanhu vamwari vanotevera vaprofita venhema vakaita saizvozvo. Vakangofanana nematsima asina mvura, vakaita samakore, makore makuru chaiwa akanaka. Chinhu chinoshamisa sei ichocho kuona denga rose rizere nemakore makuru akanaka asi uchinzwa kuti haana mvura. Ufunge chishamiso chikuru muupenyu hwedu. Kazhinji kwazvo vanhu tichiona makore muchadenga achiratidza kuti kungangonaya mvura, asi unozoona kuti nenguva pfupi makore acho anenge atoenda hawo uye chero mvura yacho hakuna. Ndizvo zvinoita vadzidzisi venhema izvozvo. Vanovimbisa zvinhu zvikuru muupenyu hwedu, asi unozoona pashure apo kuti aiwa, chabuda chaicho hapana. Vane nhama avo vanoda kutevera nzira dzavo, nokuti naivowo vachatongwa namwari nokuda kwazvo. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 18 muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 18. Shoko roupenyu rinoti, nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza asina maturo, vanonyengera pakuchiva kwenyama noutere, avo vachangotiza vachibva kuna vanogara pakutsauka. Ufunge vadzidzisi venhema ava vafambe vachitaura kuti vadzidzisi venhema, aiwa, vanofamba vachitaurawo mashoko akanaka kwazvo anoyevedza. Vana manyawe anotapira chaizvo. Ndosaka waidzwa zviya ndichinyanyosimbisa chaizvo pakuti tinzvere mweya yose inoshumira muchechi. Kana munhu akasava nomweya wokunzvera, chokwadi upenyu hwake hunopinda padambudziko guru chairo rekutevera vadzidzisi ava venhema. Mudikani, ndinoda kuguma pano, uye chino ndicho chidzidzo chokupedzisira muchitsauko chino chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Muchidzidzo chinotevera tichange tichitanga chitsauko chokupedzisira chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Shoko arinzwa. Chandinoda kusimbisisa ndechekuti icho ane nhamo munhu anoda kutevera nzira dzaBharami uye dzidziso dzenhema. Tiza kurayira nokudzidzisa kusina umwari, Mwari wokudenga vakukomborere.